zvirikutaurwa navao bhadanjo zvinhu zvakakosha asi kuti zvibatsire utongi hwejekerero muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita seizvizvo, kuitira kuti zvinhu izvizvo zvisakanganisa utongo hwejekerere pautongo hwevanhu hworuzhinji.
Munoorevei apa Dr. Rwanya mungaatsanangura?
Izvezvi Zimbabwe ndinda kumaelection. Munyika muno tinotaona muri kuitwa maviolent activities pamabyelection akadarika. Opposition iita misangano yayo, vatungamiri neleadership yechidiki vezano anotenda zvindobvingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa, MDC Alliance yaitiko state yakapindira ikapana munzura chinhu chevanhu, asi vanhu vakavaramba, mabyelections akauya havana kana chavakatora. So sadhaki haifani kuita a toothless bulldog. Izvezvizvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzi, unotoona kuti pane chinangwa chokuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chokuda kubiridzira.
Ko sei muchidaro? Nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera.
Vota zuro haitombozikanwi. Vanoti inofanira kuti itengwe ino mutengo wokumusorosoro, asi tinoziva kuti ZANU-PF haitengeserwi. ZANU-PF ndiyo inorwana zeki, ZANU-PF ndiyo inovhota zuro, ZANU-PF ndiyo inoita zvese. So kutaura kwavo Obhasanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoitwa nesadhak nyika dzemusouthern Africa Development Community nenyika dzemuAfrican Union kuti dzitore matano akasimba.
Kuti kudii apa chaizvo? Mungatsanangure varwani
kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotenderwa zvirango zvakasimba kuitira kuti vana venyika idzidzi vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere pasina anombunyikidzwa, mauto asingapindiri.